Kushomeka kwa na mkoti na wana chiremba muzvipatara kwa kabuda pachena apo mumwe murwere Brian Jenner anga arumwa nenyoka kumiri yomaini akafira pachipatara chemubanget akamirira kubayiwa Jackson rekurapa uturu wenyoka. Jackson rinobayiwa munhu anenge arumwa nenyoka kana kuti and venom rinongobayiwa chete kuchipatara nana chiremba. Hama yava Jenner va Kenneth Pitty vanoti vakakurumidza kuenda nemurwere wekurumwa nenyoka kuchipatara sezvinokurudzirwa, asi panga pasina chiremba aifanirwa kubaya jekiseni ravainge vapiwa kukliniki yepamugodhi wemurio mine. Rapiti vanoti chiremba akatozoya mushure memaawa matanhatu murwere atopofamara, asi akazofamba minetsi mashoma akatevera nokuda kweuturu hwenyoka hwainge hwapararira nemuviri. Vanoti havazivi kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete.
Tiri kuzvidai dhokuta akaita zvake nenguva yake ozofarwa hake tii aiwas vanhu vese vaiedza vakudikana sezvakaita vanhu vekumiro mai timuesereumiyomaini kubva muvanhu vamwari kukombodi bati kunodaiwo avari vachitisa ati bhadharwi nehurumende haina mari saka ha zvishandirei kutiri taka kuita basi vanhuvoziva zvishoshota vanuku.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu diki rezvimba Dr. Teresa Dandadzi vanoti vana chiremba havasi kuramwa mabasa asi vashoma zvikuru sezvo vakawanda vavo vakabatwa nechirwere checovid-19 nokudaro havasi kuenda kubasa.
Kune covid handiti most of our staff tinotori nenotice rakanyorwa yekuti most of our staff is succumbed to covid and we are operating at emergency mode. Most of our staff are positive, my doctor are positive. So going to Baronyaka right now to try to infect patients when the COVID is serious. But you're told my nurses we are operating at less than 50%. My nurses are in isolation. A lot of things are happening in this system.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha avo vanoti vashandi vavo vakawanda vakabatwa necovid-19 muzvipatara nemakiriniki. Dr. Masocha vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara vachiti chipatara chemuchinhoi chine vana chiremba vanodarika vashanu vakabatwa covid-19 zvekuti vakatombofunga kubatanidza mawadhi sezvo vakotiwo vakawanda vakabatwa necovid-19.
Chinoi hospital ndo vakanga vatiaro vakanga vatizo vari 5 doctors dzakarohwa dzatikwanisa kuya kubasa hangeti haitingi yange ne 2 doctors hanzarohwa chenetende kuti hatatombosuggesta kuti vatokombaina mahozi zvakumanesi pandokuzoona kuti tikombaine mahozi acho nefutika hasi kuitika hozi safu yakanyanya kurohwa ndeyematenete nelabourd. Safu yematenete nelabourd ndo yakarohwa zvakanyanya zvokuti vakatozotora mamwe maincharge from other departments vane midwifery ndokutozovawinza saka ama incharge arikutoshanda izvozvo kumatenet ward.
Vamasocha vanoti havana havo huwandu hwese hwevashandi vasiri kuenda kubasa nekuti vanoita basa rekuongorora vanenge varwara vari kumahofisi vakawanda vavo vari kurwarawo necovid-19.
Handina zvatigaoi vanofanira kunge vachindipa mafigures iwayo ihr yangu but hr yacho haizokwanisa down hapana ari kuuya kubasa.
Dr. Masocha vanoti vana chiremba vashoma vari pamabasa vakawandirwa nebasa sezvo kuine njodzi dzakawanda dziri kuitika nguva ino yezororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jenner.